Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chitatu kukadzi 5-2020. Zano PF ino misa kwe gore rimwe chete nengo zayo ze chidiki iva Louis Matutu na ma Godfrey Tsenengamu chichitevera kukupomera uori kwa kaita vaviri ava vamwe vakuru vakuru muzano PF kusanganisira mkuru we Sakunda Holdings wakuda kwa asheta gwire hii. Nyaye kunzwa chikumbiro chekuti muzare Mary Mbaiwa vapiwe mkana wakubvisa Marie Chibatiso pamosha yekurova mushandi wavo yonzwika mudare nemusuwe chishanu. Mutevezeri womutungamiri wenyika vati Constantine Chiwenga vanobudirira mudare kuti mudzimai wavo wavari kurambana naye muzvare Mary Mbaiwa vasagare pamba yavo yekuBorodale Brook. Dare resenete remuAmerica rotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pamosha dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu kushurugwi. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kunze kwenyika zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.